chekutanga ndinoti hurumende haina chayakaita kana chayakatadza. Mapurisa kunyange achibhadharwa nehurumende anoshanda akazvimiririra semapurisa. Vamushanga vakaita dambudziko rekuti vari kufungidzirwa kuti vakatyora mutemo. Zvinozoonekwa nedare kuti mutemo wakatyorwa here kana kuti hausi. Zviripo ndezvekuti nyaya yevamushanga iri pakati nepakati pekutyora mutemo nekusatyora mutemo, pekutyora kodzero nekusatyora kodzero. Saka tikatarisa nyaya yevamushanga hazvireve kuti hurumende ndobasa rayo, asi iri kuedza kudzivirira vanhu kubva mukupinda munyongano nekuda kweyatingati pachirungu irresponsible reporting.
Vakuraone manzwa zvataurwa naDr Mavaza.
Vamushanga havana mutemo vakatyora. Pajournalist vane kodzero yekuinterviewa ani naani wavanoshuvira kuinterviewa. Vamushanga vakainterviewa vageza. If there's anything that was said chaikonzera mhirizhonga kana chaitangisa vanhu chakataurwa navageza, noti nevamushanga. Vamushanga only what he did was his job kuinterviewa vageza. And secondly, vamushanga havasivo vakatransmita anything. Whatever was transmitted was transmitted by HSTV. Inoshandira vamushanga. Vamushanga havasivo owner of HSTV. Vamushanga havasivo director or CEO of HSTV. Vamushanga is just a mere journalist of that organization. So zvinondishamisa kana iwo ZANU-PF yakona kana kuti mapurisa akundosunga vamushanga nokuti kwanzi kambani yenyu yabudisa mashoko akati nakati nakati ezi vamushanga ndiye CEO. Tachipiri mukoma jonga takambozviona zvavakugamba vachiri president. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namahiya. Handina munhu anakaona akasungwa kuti waite interview namatsangwa. Kana waite interview namatsvadanda, who were over there at that time? Vakaragenesa mugabe. Asi takuzviona nhasi pana munangagwa. But ivo patime yavo vamunangagwa vachiita kutorapiwa kuna vamugabe, vanhu vavo vakati mavhetirenzi avo vakaita mainterview asingaperi zuva nezuva. But none of them was arrested. From surprise nhasi vakuva sekuti vamushanga vaita mhosva nokuti vainterviewa mavhetirenzi. That's so wrong.
Regai tinzwe kuna Dr Mavaza. Pindurai tinzwe Dr Mavaza.
Chekutanga ndechekuti panguva yamugabe vanhu vakasungwa vamatemadanda vamahiya. Vakasungwa namuchatondera maovhesi akaungana mudare achichema. Vakasungwa havana kusungwa navamugabe, vakasungwa nemapurisa. Pane mutemo wavanenge vachikora. Kana tichitaura nekunonzi kukura pakutengesera nhau dzedu, tinotarisa nyaya mune dzimwe nyika zvakaita seAmerica kana kuno kuBritain. Ukataura nemunhu anoonekwa nenyika kana kuti semuterrorist, ukapublisha zvaanenge ataura kana kuti mashoko avataura, unosungwa. Aljazeera yakatobhanwa muAmerica mazuva aBin Laden payanga yaendera mberi ichitaura zvaanenge ataura, zvaanenge aburitsa. Yanga isadiwe munyika dzakawanda nekuti yainzi uri kuburitsa mashoko anokonzera nyongano munyika ino. Saka mashoko akaburitswa navamushanga ane potential yekukonzera nyongano muZimbabwe. Ndokusaka mapurisa avatora kuti vabvunzudze ori dzakamira sei.
Vakuraone, tichiona zvaitika izvi, mungaona here vamwe vemasangano enhau vachitya kubata nyaya dzakarerekera kune dzaiburiswa navamushanga idzi?
Ndadera nyaya yenyu mukoma jonga. Ndoda kupindura vamavhaza kuti vakasungwa vana mahiya yana matemadanda ndiyo vakasungwa ezivo veterans, because ndo vanga vataura mashoko ainzi vegovernment anosungisa. Havana kusunga majournalist. Chechipiri mukoma jonga, pamubvunzo vanozvibvunza, ZANU-PF iri kuita izvi kutsikidzira majournalist kuti arege kubudisa kutsemuka kuri kuitika muZANU-PF. Vari kuda kutsikidzira majournalist kuti arege kutora nhau yezviri kuitika muZANU-PF. Kurwisana kutiitika muZANU-PF ndokwavakuda kurwisana majournalist. Munhu wese atye kutaura nezvazvo.
Dr Mavaza, tipete chirongwa, chii chiri kuitawo kuti mapurisa anga achizoenda kune vanhu vakatambira nhau vasingasunge vageza?
Vageza iko zvino munhu ari kutsvagiwa nemapurisa. Saka vanoda kusungwawo. Isu tiri kuti takaita kuti vasungwe vamushanga tichazobuda pachena panopinda nyaya yemudare. Asi vanofanirwa kuzoratidza pachena kuti pane umboo here hwakakwana hwaita kuti usungwe. Saka iko zvino izvi tingatambirira kuona umboo hwacho.
Vakuraone.
Inini, like what I always say nguva dzose, ndezvekuti vanhu vezano kana mungaafambukana nekutaura vanotaura zvamunoona kuti amanyepo nepasipo vagodfenda zvingadifendeki vakakuudzai kuti apa panoita bridging pasina rwizi. That's who they are. But chokwadi anochiziva mavaza kuti kusungwa kwaBlessed Mhlanga hakuti pamutemo, nekuti vamusungira mhosva yaasina kupara. Blessed Mhlanga haana mhosva yakapara as a journalist. It's his duty kuburitsa nhau, whether nhau wadzifarira kana unawadzifarira. That's your own business.